Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vanga vari kubhinga kumateveleland north vachitsvaga rutsigiro, uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kugweru mudunhu reMidlands vechidiki kubva kuna mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira ZANU-PF neCitizens Coalition for Change, nhasi vasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa, padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura apo asaina chisungo ichi pachiitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe, wechidiki yange akamirira Triple C Wombera Ishe Nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika.
Nhaurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi, nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandidzane murunyararo, ticharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash, ticharamba tichiita vamwe vanofa, ticharamba tichiita vamwe vanotiza, ticharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu, kunourayiwa vanhu.
Izvi zvatsinirwawo neange akamirira ZANU-PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare, Taurai Kandishaya.
Saka ise musangano weZANU-PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvitaura president wedu Mnangagwa. Saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti hatichatoita mhirizvo, vatsiurika vadzoreka.
Atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika. Muzvare Ana Gochera veFreedom Congress vati runyararo rwakakosha munyika.
Zvakanaka kunesu mayouth mostly, nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka.
Mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vange vari munyarikana vaStefan Ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha, vachiti kana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga.
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wejekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess, zvidanho zvamunotora zvakawanda, ende chatiri kuvavarira kuchinja mindset or behavior and attitude yavanhu towards one another. So we are happy kuti kubva zvatanga kukambenza kusvika last week pakaita incident yakaitwa Glenview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu, but tiri kuti sama political parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo.
Saka tinoona sekuti hongu ma peace pledge angava anosainwa zvavo chinova chinhu chakanaka, asi kana mapurisa uye makomishen anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kubatanidzira kunyange nezeki pachayo, kana vasati vogona kuita basa ravo semanyorerwa rakaita bumburo remutemo, zvingangova pasi.
Masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musi wa16 kusvika musi wa29 Nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya, amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya pomutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepanhau reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Riki Mukonza.
Tinoda kutirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth, asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti ivewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nokuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gunganero reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma here?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyakosha pakadai oso nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Inhamba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita anobva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoindira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana neivava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seivava veCommonwealth nehurumende, kunyanyanya ZANPF nekundouya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuziva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stereki kubva kune zvaiitika kumashure uko. Bato reZANPF maitiro arinongoita ndiwayo, ava vakataka kuchiona kuti pane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai potanga kupokana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakati kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutsigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatori venhau kukariba nezuro, mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwasviba.
Kana tikati isusu vanhu varambe vari paRali vakamira kusvika usiku vanozofamba sei. Patokuona mapoliticians makuti vanhu vanobva kumaRali kuma 7, 8 dzeusiku hamuchazivi kuti vafamba sei safety yavo. Vakazonzi vamirirwa muroad varohwa nematsotsi vamwe vakazoti tablokwa. How do you, you know, balance that ne vis-a-vis security ne my intentions yekuti eRali?
Vanyati vanotiwo kutsvaka rutsigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga.
Including my door to door, because somebody anosvika pano yakapfeka party t-shirt yake yeblue, uyo akapfeka yake yered, iwo uri kuti ndiri kuita door to door campaign, uyo wosvika kuti aiwa zvini panapa handiteereri pati yako, ndoteerera pati yakati, moklasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa Citizen Coalition for Change kana kuti CCC vaostalo siziva vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rutsigiro.
Tinosvika tichasvika tichakontinua tichiita tik to matan atinenge takapiwa nguva dzatiisa kupeta nato kuti mapurisa
pane kurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa.
Nyaemba door to door ndinoziva vanyati kuti vafamba patiesenyika dzakasiyana siyana vanoziva kuti any jurisdiction kana iri nguva dzesarudzo vanhu vanobvumidzwa kuti vafambe kumatoto nekuti the essence of democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakapanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu seZanupf pane tinozvisa pamutemo kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomisa madhoki dhoo kuitira kuti mutemo nerunyararo zvive zviriko, isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana-siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raAndrew Makoni vati nzira yekutsvaka rutsigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Madoor to door campaign munyika dzakasiyana-siyana inzira inoshandiswa nemapato mapolitical parties avo vanenge vachitsvaga rutsigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika, chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika muno, uye zvechakaizvo zvakaitika muRunyararo handiono sikunge pane dambudziko.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemunzvimbo yeEpworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEpworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nekuda kwepoverty vasikana vakurarama upenyu hwese hwese, vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki zviri kutoitika. Kana tenis zvaiya kutoziva kuti ndotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba, kuti ndiwane chokutseka muzvipataro. Munhu anosvikira pakufa nekuda kwekuti anenge asina mari yebribe, especially kana aenda aida kusununguka. Uyezve madzimai ari kushungurudzwa nyangwe kuzvibhorani kwavanochera mvura, vanogona kutonzitengai mvura iyoyo, kutenga laini remvura kuti umire palaini unofanira kubhadhara bribe, kana kutengeserwa bonde wochinjana mvura nebonde kuti ukwanise kuwana mvura yekushandisa.
Munyori musangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neEpworth Local Board.
Issues zeeducation, hamuna zvikoro zvakakwana, issues zima kutagwa kwemarara, social service delivery, issues zenyaya dzehealth, kana mvura chaiyekumwa, tutochikane kumawaterborne diseases ari kuita ana korera. Vana vakuita chipambi, vana vadiki, unoona vari kutengesa masigaretsi, vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya. Remangwana rawo hapana, saka sevagari tinotonetseka kuti tinoita sei.
Vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachizi kufamba zvakanaka, zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi.
Isu tine dambudziko yeprocess yacho. Ndiana chaselekta vanhu ava. Ende kwakapuwa matitle deeds nezvaito hwana nemutungamiri wenyika zvakazvasiyana. Saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona kakanyepero.
Asi sachigaro veEpworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagare vagare zvakanaka, asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru.
Dai hurumende yatitendera tishandisewo mayusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservice inenge ichidiwa nevagare. Nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS, service haibudi. Service comes at a cost mumadhorobha.
Vari kumirira ZANU-PF kuEpworth North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose.
Mukambeni yedu seZANU-PF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze, uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze.
Vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vazivai togarepi metu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reEpworth North.
Kana mukavotera President Nelson Chamisa vametu nemakanzela ese ACCC, tichavhura migwagwa, tigochera masuwa uye tichakuunzira mvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge komboni yacha, jacha, booster, kumazeti, kumae, kumad, kudombore maziso. Vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi. Nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa. Tichaunza Epworth inofadza munhu wese.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018 Epworth yainge iri dunhu rimwe chete, asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Epworth North neEpworth South. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muEpworth North vanjodzi Chideu. Muna 2018 vaEthridge Kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANU-PF vaDamson Kudakwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149. Ndakamirira Studio 7 riri kuEpworth North, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapedigura hurumende nechisimba muNiger adoma darere makurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chePact Law chinobatsira vari wehondo yerusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seAgent Orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden vari kutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva gumi nematatu chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinodzi zviri kuitika mumapoka akasiyana-siyana. Svondo rino, takaona mutungamiri webato re MDC wa Douglas Ngonzora. Vachizivisa kuti vabuda musarudzo ye mutungamiri wenyika vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya kuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vasevhi yakasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete ichiri yakangotorikwa kumatare edzimhosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinonzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki aisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Vazva ndakatanga kuvhota sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hungu tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira, vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubva nyadze delimitation mapato achirambidzwa kukampeina matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa, vamwe vachibuda vanakasukuri vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka naka. Kwangu wangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha kungagodini, asi hayo hatina kumira mushe, kuno kugununwa kwakanya kuwanda.
Tonzwa vaMandaza, munoti vaMandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 13.
Isu sebato reZANU PF tagadzirira, takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvimhingamupini kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro. Asi isusu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita, vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa, ana Zeki, mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato, aiwa, tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa23 August hazvichatifambira zvakanaka.
vaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vaMandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise, vachivaanalyza, vachigutsikana, vachitaura nezveke. Chetatu, vanokwikwidza vacho ngavabvumirwe kukwikwidza vakasununguka. Tikuziva dhiki rakapera, pane munhu akatouraya munhu weTriple C achitakwa namatombo, ichi hazvina kunaka. Kugunyukuna kwavamunzora nekuchema-chema kwavakasukuri ngakusange kuripo. Kana vaMandaza vachiti ZANU PF yakafara, havangatadzi kufara nokuti ndiwo bato rinotonga, ndiwo governing party and vanodyidzana neZeki.
vaMandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Delimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo. Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita. Vanhu vakaenda here vakanorejista, vakainspekta masavo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa. Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana neZeki. Hatinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayona nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa. Zvichiteedzera mutemo wavanoteedzera, isu tiri kuona kuti Zeki iri kuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. Chimwe chandinoda kutaura ndechekuti tikatarisa maitirwo nemakampeni anga achiitwa pari zvino, kurudziro zhinji yanga iri yekuti dai maelections edu aitwa murunyararo.
vaNgwenya, tigadzirire hedu kupeta chirongwa. Takaona vaMonzora vachizivisa kuti vakubuda musarudzo idzi. Zvingakanganisawo zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino?
Hazvinyanyi henzi kukanganisa nekuti Tetsi zaidi kana muna chikupidani na chikupidani wamwe kana angobuda wabuda asi zandandare wandezo ngo chuo gazi tarifo kuti kana muna chinzi alikubuda chincha konzera kutabune no kuti zozo pa impression no kuti maelechi zaacho asi influence kuto zira izo kuti zani ngevari popa ballot paper waka sikwire wani ngevari popa ballot paper asi wa chinzi vata kukuti zino kwa kanganisa image nechi nilo che election ndio mafungi andoo na angu yao.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwa wa Mwonzora mures zvinosiya papi sarudzo
ikodzero ya wa Mwonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kuti zvavanoda kuti ivo vange vachiita yakanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwidza kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi asi pari zvino tinotarisira kuti hakuna chazvinotadzisa sarudzo ichaendera mberi tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematengero enyika vari nhengo yebato rezano PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu sesito vaHarare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise zvinorevei izvozvo hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura na regulatory authority kubva kure haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare sesito vaHarare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
Vamafume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru ngaichipiri home ground Babafields Stadium. Mavhenyu dzatinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowando musha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium zvitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi, apo tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika Amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Ntungamiri Nkomo.